Masikati akanaka vateereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechitatu zvita 6 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rinoti riri kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende panyaya dzakakwidzwa kudare iri nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri wevechidiki muZANU PF vakudzai Chipanga dzekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDC Alliance inoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vanhu havafanirwi kukanganwa kuti ZANU PF ndiyo yakakonzeresa nhamo iri munyika.
Saka ivo kana varivo vakatadzirwa ndivo futi zvevava kuita jaji, zvinenge zvisina kunaka, nokuti unenge uchizotiongorora nyaya iyi una maemotions, wakatsamwa. Zvazvakanaka kuti vatsvage umwe mutongi gava asiri ivo, kutsvaga umwe munhu anoyananisa wokwenenzera nyaya dzacho noisa macharges, nyaya iyi yozoenda kune vaongorora kuona kuti pava pane nyaya here.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro pegakava riri pakati pemutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nasachigaro weMDCT kumatabelerand South vaSolani Moyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi raratidza kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende panyaya dzakakwidzwa kudare repamusoro nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiri wechidiki muZANU PF vakudzanai Chipanga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kuri kuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumirira hurumende panyaya vaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudarira Major Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga valove more madhuku vatsinhira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi, vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nyitsira yavo yekuti vava pamwe vava kutyawa kuti vanhu havanokwanisa kuzobudiswa, saka zvese zvokuti taakupostpona toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu havagara muchitorongo, because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chimberi.
Vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana Chombo navana Chipanga vasapuwa bheri, havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzike nhasi kuti vaone kuresponda, vauya futi nhasi vasina kuresponda. Saka tazowira namudare kuti ngavachiresponda nhasi, vakarega kuresponda kana kusare kunyaresponda ti nyaya yakunzika mangwana. Saka tiri kudzokazve mudare mangwana musi wechina na9 makuseni.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuGlenlawn muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU PF. Vasungwa vaviri ava Awo vakasungwa pakapindira masoja zvakazoita kuti vaimbo vamutungamiriri wenyika Robert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedarira Major Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari muMDC Alliance vanoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vanhu havafanirwe kukanganwa kuti vaMugabe vaishanda nebato reZANU-PF iro rakakonzeresa nhamo yavari kuona nhasi. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wenhengo dzekomiti yeMDC Alliance inoona nezvekutsvaga rutsigiro nekuronga musangano, sachigaro wekomiti iyi zvakare vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai vamorgan komichi vakati kusiya basa kwavamugabe hakurevi kuti nhamo yapera. Vakomichi vakati vamugabe munhu aishanda nebato reZANU-PF uye Zimbabwe iri mumatope airi nekuda kwebato iri nekudaro matambudziko ari munyika anogona kupera chete kana ZANU-PF yabva pachigaro.
Munhu ati kurwa naye muhombe munyika yeZimbabwe iZANU-PF system yakaiswa for 37 years naMugabe. Saka struggle iyo ichiripo yekuenderera mberi iri kuzorwiwa kwokupedzisira gore unoya by-election futi kwakaitwa naPresident Mnangagwa.
Vakomichi vakati kusiya basa kwavamugabe kwakatombovhiringa zvirongwa zvealliance uye kukanganisa kunyoreswa kwevanhu kuvhota, asi vakomichi vakati komiti yavo mualliance yave kuenderera mberi nebasa ichifambisa zvirongwa mumatunhu ese munyika uye tariro yayo ndeyekuti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaita zvakavimbisa zvokuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Mutauri weMDC inotungamirwa navawalsh mwencuve vakurawo nechiwai vakati kuenda kwavamugabe hakufaniri kudzorera kumashure hondo yekuunza utongi hwejekerere munyika.
Kuenda kwavamugabe vanhu vemuzimbabwe hasisi zvituta. Kuinda kwavamugabe vanhu havana kukangamwa chazoro nehope, nama vanoiziva ibhazi rachinja dhiraivha chete, asi kana richingova ero bhazi riya ratoziva ndiro riya risingafambi, ndo riya rakafa, ndo riya risina njere, rinoda kurarama nokukumbira zvavari kuita iko zvino kuti vanoti kwai tichakumbira nyika mari dzekunze. Handizvo ndizvo here zvatiri kuda kana toda zvidavado zvokuti vana veZimbabwe painde fu painde chikafu pamatafura uye pawanikwe mabasa kuvana venyika ino.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Hanya vakatiwo hapana chakashata kuti vanhu vafarire kuenda kwavamugabe vachiti murume uyu ange atambudza vanhu munyika yose. Vakati chakakosha igwara richatorwa nehurumende yavamunangagwa kubva pari zvino.
Aiwa, nyaya yekuti Mugabe ainde nyaya yaifanira kutiitika zvino. Dei chero Mugabe akabviswa nedhongi, chero akabviswa nenyoka, chero akabviswa nengwena, nyaya yaMugabe aifanira kutobviswa. Asi kuti tsvambe chavapo ndechekuti Mugabe abviswa toita sei kuti nyika yedu iende mberi isachaita futi zvaitwa naMugabe. Mugabe haana munhu waasina kuvhiringa. Varungu aiponda achitora mafamu kodzero dzevanhu dzichityorwa.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti kunyange hazvo vanhu vakafara zvikuru vakabatana nemasoja mukupembera kuenda kwavamugabe vave kuzviona kuti matambudziko avo achipo. Vati zvinhu hazvigoni kunakira vanhu nekuti vanhu vese vaishanda navamugabe vachipo uye zvinhu zvinogona kuramba zvakaoma munyika. Asi vamudzengi vanoti vamunangagwa vane mukana mukuru wekugadzirisa zvinhu munyika pamwe nekuti vemapato anopikisa vashaye basa.
Icho ndovona pana vamunangagwa vapiwa yatingati an opportunity kuti vachibudisavo eligasi yavo kuti vazvigadzirirevo gwara ravo. Saka ivo vamunangagwa vanogona kutogadzira gwara ravo nenzira yekuti vanhu vanogona kuvagamuchira. Kana zvikadaro vamunangagwa kuri kuti vafambisa seizvozvo, mapato anopikisa anogona kunge ava muchamuta vanhu ava.
Gweta rinorwira kodzero dzevakaremara vaAbraham Mateta vanoti hurumende yavamunangagwa inogona kuramba ichiwana rutsigiro kubva kune veruzhinji kana ikaita zvido zvevanhu.
Vanhu vakanga vaine tariro yekuti zvimwe kuda vanhu ava vachazvichenura nekuita kuti ikonomi yedu ishande nekuita kuti vacreate platform inozoita kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kuuyanana nekutaurirana. Kana vakakwanisa kuita izvozvo hongu vanokwanisa kuregererwa, asi vakaenda voenda negwara rekuti vanenge vasinganzwizwi revanhu, voenda negwara rekuzoedza kunyaradza vanhu, ndinoona zvichizonetsa kuti varegererwe.
Vakomichi vanoti komiti yavo iri kufamba mumatunhu ese enyika ichironga misangano yekutsvaga rutsigiro apo iri kugadzira sarudzo dzegore rinouya. Pari zvino komiti yakatoenda kumatunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands North neMidlands South, Chitungwiza neHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Kunyange hazvo vabva kure kana kuti maaliens, vakanzi vapihwe kodzero dzekunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota, vakawanda vavo vari kutadza kunyoresa nepamusana pekushaya magwaro marefu ekuzvarwa kwavo kana kuti long birth certificates. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rakatura mutongo svondo rakapera wekuti maaliens vapihwe kodzero dzekuvhota, danho rave kuvabvumira kunyoresa kuvhota kuri kuitika munyika. Asi vakawanda vavo vari kuedza kunyoresa vari kusangana nedambudziko rekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kutadza kuvanyoresa ichiti havana gwaro refu rekuzvarwa. ZEC inoti inoda gwaro refu rekuzvarwa kuti rivaratidze kuti vabereki kana mumwe wevabereki chizvarwa chenyika yekuchamhembe kweAfrica kana kuti sadhaki here sezvinodikwa nemutemo. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu vanotsanangura kuti gwaro refu rekuzvarwa ndiro chete rinoratidza kuti vabereki vemunhu vanobva kunyika ipi.
Nyaya yemabirth certificate iri kuratidza kuti vanhu vari kutambudzika nayo. It is the only way yekuti Zimbabwe Electoral Commission izive kuti munhu ari eligible kuregister and be able to vote muZimbabwe ndeupi. Saka tiri kutarisa isusu long birth certificate richizotibatsira kutarisa kuona kuti munhu uyu mumwe wevabereki vake muZimbabweni here kana kuti anobva kune any one of the SADC countries, then munhu iyeye anotokwalify to be a citizen of Zimbabwe.
Mumwe wevamwe vane chitupa chinoratidza kuti havasi chizvarwa chizere chemuno vaSalikosi Banda vanoti varambirwa kutora gwaro refu vachinzi vakurisa.
Uko vati hanzi machembera hamukwanisi kutura nigeni. Kanzi hamukwanisi kutura machembera hamuchakwanisa kutura nigeni mabefi. Izvi ndifo tasiya kakuyoko vakatei. Chienda izvenyu hamukwanisi kutura ndi machembera. Isu takatora zvitu zvitupa ende kusina mabefi.
Mumwe arambirwa kutora chitupa ndihamai Winnie Milos avo vakazvarirwa pakiriniki yeumbowe pedyo nechinhoyi. Vanoti vanzi vakurisa zvekuti kutsvaka gwaro rinoratidza kuti vakazvarirwa kuchipatara kana nzvimbo ipi rave kunetsa kuwana sezvo vasina kumbopiwa gwaro rekuzvarwa upenyu hwavo hwose.
Kuti makura hamukwanisi kutora mabhethi, matokura. Kati takura hatikwanisi kuti tingatore mabhethi zvikanzi vobva tangobuda.
Mukuru wekwaregistrar general muchinhoyi vaKelvin Maturi vanoti nyaya yemagwaro ekuzvarwa inogara ichinetsa sezvo pane imwe nguva vakambomanikidzwa kupa vagari ava zvitupa vasina magwaro. Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chingangowedzerwa nguva zvikaonekwa kuti kune vanhu vakawanda vanenge vasina kunyoresa asi vachida kunyoresa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Hurumende yashandura zita remuzinda wemauto kubva pazita rekuti KG6 uchipiwa zita regamba rakafa muna 1979 kuMozambique muchakavhu Josiah Tongogara. Vachitaura pakuchinjwa kwezita remuzinda wemauto nhasi muHarare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati hurumende yaona zvakakodzera kuti muzinda wemauto upuwe zita remunhu akashanda zvikuru mukusunungura nyika. Vatongogara vakafa mutsaona yemotokari muna 1979. Chirongwa chanhasi chapindwawo nemudzimai wamuchakabvu amai Angelina Tongogara. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Unotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai kuMatebeleland South zvichitevera kumiswa basa kwasachigaro wedunhu iri vaSolani Moyo naMuzvare Tokozani Kupe. Muzvare Kupe vakanyora tsamba musi wa4 zvita vachiudza vaMoyo kuti vakanga vamiswa basa chero riripi zvaro mubato sezvo vaMoyo vakakonzeresa mhirizhonga musi wa25 Mbudzi vachida kurova muzvare Kupe pamberi pevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata muzvare Kupe kana vaMoyo kuti vatipo divi ravo. Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongero enyika uye vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vanoti muzvare Kupe havana kubata nyaya yavaMoyo nenzira inopa chiremera.
Ini ndinoti deputy president veMDC vanenge vapota isi kuti Moyo arikoregi bhati tatikutaura ndekuti nyaya dzemutemo dzinotaura kuti paunenge uri inonzi interested party unozvibvisa ipapo kana kuti tinonzi pachirungu recuse yourself. Saka ivo kana varivo vakatadzirwa ndivo futi zvevava kuita judge. Zvinenge zvisina kunaka nokuti unenge uchizotongorora nyaya iyi una maemotions wakatsamwa. Zvazvakanaka kuti vatsvage umwe mutongi gava asiri ivo kutsvaga umwe munhu anoyananisa wokwenenzera nyaya dzachenoisa macharges nyaya iyi yozoenda kune vaongora kuona kuti pava pane nyaya here.
Semaonero enyu vaJou, muri kuona kunge pane ropa rakaipa here pakati pamuzvare Kupe navaMoyo?
Zviri obvious izvi nokuti kana Vice President Kupe vachidzika kuti vanoda kunocharja Moyo ndoona zvokuti hazvina musoro izvi. Zvinototaridza kuti pane dzimwe nyaya dzisiri iyi nyaya yakaitika iyi ingangonzi yatoti pachirungu trigger but otherwise kana kuti casus belli excuse but otherwise vanotova nedzimwe nyaya dziriko kuseri dzatingatoti kuda ndo dzakatiriga izvi iyi kungotsamwa kwamaemotions akazongoboil out. Asi ini ndaingofunga kuti savice president kana zvavanoita vanofanira kutanga vabvunza magweta zvikuru seMDC chaiza kuti iparty ina magweta akawanda ende magweta ndofunga kuti aifanira kungovaudzwa kuti haa pakadai apa hazvido kuti hamuna kukanganisirwa. Makakanganisirwa asi ngatitsvagei kuti tiite zvinhu izvi nemutsara wazvinofanira kufamba nazvo nokuti zvinonyadzisa.
Vanhu vakawanda pamaWhatsApp apa vanenge vari kunyunyuta nemaitiro akaitwa namuzvare Kupe. Tingati vanhu ava vari kutaura nechokwadi here kana kuti vane ravanaro namuzvare Kupe?
Ini ndoda kutaura as an academic and also munhu anotungamirira vashandi kubva kulabor. Ukaona onerowo kuti unonocharja munhu uri interested party ndoona sokuti zvinoshoresa. Vanhu vari kutaura vanototaura nemazvo zvingavawo hazvo kune mamwe zvimwewo dzimwe nyaya dzinoitika sekuti mubato guru munowanikwa vanhu vachitungana. Asi ndoona sokuti mutungamiriri vice president havafaniri kuti vashorese even pangava nedzimwe nyaya asi vanofanira kuti vachitaridzawo kuti chiedza kuvanhu vese vari mupati kuti vanhu vamajuniors aanzwewo chidokwa dokwa chekuti dai tatonga vana vice president vedu vachidini vachitaridzawo unyanzvi. Zvino kana vice president voratidza watingati humbimbindoga nekutaridza kuti vanovenga majuniors zvakadai vari ndese zvinozopisa vanhu, zvinolowawo support yavo ende nechiremera chavo chinobva chadini chadzikirawo mupati yeMDC.
Kune vamwe vari kuti ivo kunetsana kuri kuita muzvare kupe nevamwe mubato ravo kune chekuita nedanho ravakatora panyaya yeMDC Alliance. Imi semunhu anoongorora nyaya dzeru zvematongerwo enyika, munoona mafungiro evanhu aya ari chokwadi here kana kuti kungotaurawo kusina musoro?
Pachakatonyanyisa kushamisa kwandiri ndechekuti munhu wanational national member inobva yanodefenda maregional interest kuti for example maikupe vabhebhe chairman lazimomoyo toti itai kumwe kumashonaland kwasi musauya kuno matebherere iye vari manational figures. Izvi zvinoshoreza zvo zvinenge zvaradza kuti vanhu ava vasi national material vaa zvekuoriginal. So inini kutsamura kwandakatoita vanhu vakadarowo kutoona kuti havanyanyisi kuziva politics kana zvakaita zealliance vanga vasingafaniri kuti musauya kumatebherereni vaingoti aa Zimbabwe jeterero yese zvakashatira ABC. Saka ivo vaita sekuti havafari kuti vari manational figures vanotodefenda maregional figures. Isu tinoda vanhu vane national material. Saka ifikaya national leader ukaonekwa wakudefenda malocal interest zvinozopa kuti chiremera chako futi zvechiberere.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakawafira Joe vachitaura vari parunare vari muHarare. Taedza kubata mutauriri weMDCT vaObert Gutu avo vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera vakati tivafonere masikati ano asi patazenge tovafonera nhare bozha yavo yanga isisingadavirwe kana kupinda. Chikoro cheChancellor Junior School mudunhu reManicaland chabuda chiri pamusoro pezvimwe zvose munyika yose pabvunzo dzegrade 7 dzakanyorwa gore rino. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechikoro ichi vamasimba Chihowa vanoti chikoro chavo chiri kukwanisa kuita izvi nekuda kwemushandira pamwe pakati pevarayiridzi, vadzidzi uye vabereki.
Edu tine wirirano nevadzidzisi yekuti we should utilize very much nyaya yenguva inofanirwa kudzidzwa nevana, uyewo tinopa vana vedu basa rekuita kumba zvekuti vabereki vanotibatsirawo zvakanyanya pane basa retinopa vana yetinoti homework iyai ne morning work, because rimwe basa racho raizotadza kupedzwa nevana panguva yavanenge vari pachikoro. Saka vabereki isusu tinoshanda pamwe chete, vadzidzisi, vabereki nevana nemacorporates vemakambani vanotisupportawo zvakanyanya kuti zvidzidzo zvedu zvidini zvifambire mberi, zvekuti inini handinyanyi kushamisika neachievement yetinowana kubudikidza nerubatsiro rwatinowanawo. Ndanga ndichingozvitarisira kuti zvaibuda zvakadaro.
Vachihowa vanoti kuvepo kwenyu curriculum hakuna kuvakanganisa sezviri kuchemwa nevamwe vekuzvimwe zvikoro avo vanoti havana zvishandisiro zvinodiwa.
Isusu chedu kuita basa ratanzi nehurumende itai. Saka takatoigashira isusu zvakanyanya pana pachanzela tichiitora kuti tione kuti vana vedu vaiita zvakakwana. Ipapo pagore rakapera iri takaita zvakanyanya kuti tigadzirise mabindu edu nekwatinoita zvidzidzo zvekurima kuti kuve nezvese zvataitarisira kuti vana vaizoita zvakanaka kuchidzidzo changa chaintrojuswa chichiwedzerwa cheagriculture.
Vanoti kugonekwa kuri kuitwa pachikoro kuri kupa kuti vabereki vazhinji vauyise vana vavo pachikoro ichi.
Inini ndinotodada nazvo inini kuti vabereki vese vanoda kuti vana vavo vauye pano. Chaizondirwadza vabereki vanenge vachida kubvisa vana dai vakawanda ndaitokwira shuga kuti zvinhu zviri kufamba sei, asi zvekuti vana vaunzwe handiwo basa redu chairo.
mumwe mudzidzisi wepachancellor junior school waEdgar Masarira avo vanodzidzisa grade 7 vanotiwo kushandira pamwe chete kwavo pachikoro ndiko kunopa kuti chikoro chinge chichibudisa vana vari pamusoro nguva dzose mumwe wevabereki ane mwana akabudirira pabvunzo idzi uye vari mushandi pachikoro ichi amai Ana Davengwa vanoti vanonzwa kudada kwazvo nekubudirira kwevana vazhinji pachikoro ichi
zvakanyanyisisa because tiri kuramba tiri pa top aiwa chancellor ine hardworking staff saka tinozvikudza zvakanyanya tichitenda namwari ari kushanda mukati mevanhu because vane oneness togetherness
aka kavake chishanu chikoro chechancellor junior school chichitora nzvimbo iri kwemakore mashanu apfuura ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
We got there late in the night, and nobody was there to meet us. But then, since we know the place, we tried a few places round, and it was mostly the clouds. Where almost everyone goes to and try the nearest one, and what is in there? Papa going right, Mama going left. They were doing it and feeling so gay. They did it and we had to copy. It's the same old music that we're dancing to you there. Hey, yeah, yeah. Everything's so fine. You got to get them as your my next girlfriend. He was doing it, I had to copy. It went high. It lasted all night long. We did it until the early hours. No man got tired, no different. Feeling good and gay. So say I'm on music. The job at Bambi.
Backbound kamboka kaita mbiri makore makumi mana nematatu apfuura 1974 kachinetsa muHarare. Job Backbound sezvo nguva yedu yapera rega tichimbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rinoti riri kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweda ehurumende panyaya dzakakwidzwa kudare iri nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiriri vechidiki muZANU PF vakudzanai chipanga dzekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDC Alliance inoti kunyange hazvo veruzhinji vachiri kufarira kusiya basa kwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vanhu havafanirwi kukanganwa kuti ZANU PF iripo iyi ndiyo yakakonzeresa nhamo iri munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti tichasangana zvakare manheru anhasi na7 PM. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Stanley Mhlanga achikupai nhau dzendebele.